sezvari PF isisu takagara tataura kare kuti kazhinji kazhinji chinotika ndechekuti kana mwana akuchikoro anobhema kuti ndakakoerisa vanhu kuti vamwe vedu vari kufoira kana kuti ndiri kufoira nokuti ticha vacho vanondienda kana kuti chakati chikati. Saka izvozvo zvinhu zviri very common kuMDC Alliance. Hakingi MDC Alliance tikuona problem yaende yekuti pane machild and blaming behaviors ari kuita kuti every failure yavo vanoblama somebody else. Havatori responsibility yekukonewa kwavo. Kana vakaenda kumakoti vakahwina vanocelebrata, vakaenda kukoti vakaruza vanoti koti yadi yapindigwa nezanupiefu. Kana zvazvo kupolitika kwepati yavo yeMDC kuti kushupana kwavari kuita neMDCT vanoblema zanupiefu. But inichitambasa maitiro ari kuitika zvinhu ikoko kuti iwo chamisa wacho akatora chinzvimbo chekuita mukuru weMDC akachitora sei.
Imi sebato rezanupiefu mungarambe here zvechokwadi kutizvo hamusi kudyidzana neMDCT?
Aiwa isizvo zviri kuitikana zvokuti kudyidzana kwatirikuita neMDCT vachoto ndekwekuti president pavaasa maelection a2018 president vakati maparticipants ese akaparticipata pamaelection anditika weaitironge inonzi Poland todiscasa politics dzimunonyika nokuti tingashanda sechindirambei. Isu ndokudyidzana koga kwatinoita neMDCT, not only MDCT yega chete nemamwe mapolitical leaders akauya anouya aparticipata kuPoland. But apart from that, hatina zvatinoziva zvatopindira panyaya yezvikuitika kuMDC. They are doing what they are doing using the rule of law, and when they go to court, sometimes they win, sometimes they lose, and we have no interruption as MDCT. We don't interrupt any affairs of MDCT.
Pane mashoko ari kubuda vacharumbira ekuti izvo zvose zviri kuitika izvi zviri kunanga kutora gwara kana kugadzira hwaro hwekuti pave neshandira pamwe pakati pehurumende yezanupiefu neMDCT. Munoti kudini mashoko iwayo?
MDCT is an opposition political party. ZANUPF is a ruling party iri kulidwa nacongressity nangaka. Isu se ZANUPF tisiri government. Hatina kudyidzana kwatinora kuita neany political party tinoone opposition political party but to be honest with you tinoona isisu kuti kana munhu angachiuya kuPoland unobva anzi ava ZANUPF project nana Chamisa. But isiri kuti ko iwe unodiwo kuuya kuPoland kwacho handiti wauya kuPoland then tochiona kuti maproblems etete ana onde api zvino kana usikadi kudhisika kana kuti inini ndoda kuti nditaure newe president weZimbabwe newe nditiri vaviri nokuti inini ndinonga ndiri mukuruwo ndopa unozouya nemaallegations okuti ZANUPF iri involved. ZANUPF iri kuda kushanda neMDCT haisi kuda kushanda nesu iwo wakaramba. Saka isu seZANUPF hatigoni kuramba tichikunyengerera nokuti wakaramba. Kana uchida the door rakanzi riri open uya tigare pasi titaure kana uchida zvidukupise uuye tigadzise nyika.